You're listening to 3 Mob Radio.
Hi, this is 3 Mob Radio. The name is Larry, and I'm here with Ja Praiser.
Big time.
Chitubu. I've never heard that word in my life.
Oh, yeah. Chitubu is a spring. Spring, yeah, no, but it's a mvura. It's not pere. Yeah, that's Chitubu.
Oh, I didn't vary, babu. Because I have no one to ask this question if it's true afterwards. Yeah. So what was the meaning behind the song?
Kudenga kuna mwari, andika. And mwari, anuburiza my blessings kuvanhu, zuva rega rega. So, ndo zvakafanana nechitubu. Spring inoramba ichipa vanhu mvura every day. Hakuna nyangu kukauya drought. Mvura yechitubu
inoramba ichipa.
Irongouya. Non-stop.
The blessings keep coming.
Yeah.
So, I'm going to ask a question. Like, you know, this sound, nziwe ya, ina kana sound imwe, no ziwe, the sound, ya, getata kuziwe ya, jande, uti, it's a salad. I want it's a salad chimwe, but not to say Chitubu is not our salad, but chishaka chinja, what actually happened?
You know, here and there, pandino tropa ma singu zangu, ndino mbo experiment, apano na apo, you know, kutraya zunjinyuani, ndezwipi, the sound, kutrenda, and stuff like that. But now, my friends angu aga pa ma complaints of Ja, we need the old Ja. Yeah.
So I know she's on a bar.
I was bar, I'm guara, I'm telling my team by Mkomo. But Nakafunga would know. Unazauti kana even in any business. Ukasa terror customer, because customer ndo king, ndo madzimambo, ndo mashef edu. Saka, tinofana kuzviterera togadzirisa. So, ndakafunga kuti on this album, regandi try kuisa ma traditional songs akati one day, so that vanhu vanoita se vanombo farira zvavanga kamirira.
Saka, wanu zvinofara chisalad, but wanu ndombobvidza mwazvo. Chitaura, ewa, because I'm trying to understand, kuti, ewa, ewa. Zvandaita hazvindifadza too much, but what minanzose chisalad.
You know, trust, believe you me, kana ndiri muvibe rangu re traditional music, ndo comfort zone, and I think I express myself better pa vibe roro than any other genre. So, of course, here and there, semuna rukura ndozomboenda commercial. That's why chimbo try.
But commercial in Zimbabwe ndi traditional, ka?
Muzimbabwe ya traditional, ene ndo yacho, ene vayango shiko ni boom, boom, boom. Look, Chitubu ya vayango shiko tambiru. I mean, ndo vibrash. But kanta kukrosa, oti mbo pinda omu ni zume nyika, tida kutepa omu ni mangma markets manyoa. Inye haya kutera sa sound yu kutrend.
Saka, iguwe kutu Chitubu, because kudu muna no mufunga ote, aywa, pari ma weza ka wanda mnziyo.
Oh, yeah.
But you could have, why did you choose Chitubu?
Kuti ndi drop Chitubu nasi.
Kuna wanziyo, yekunzi ino Chitubu one. In fact, good question. But kuti the word Chitubu.
Okay.
But also why you dropped the song before the album.
Okay. Yeah. You know, especially panenge pamboitika kutaura kukuti vanhu vari kuti ari kuita zvinyowani vibe zvaigona kutoti maybe tinosvika kana even pa launch. Vanhu vasiri kunzwisisa kuti jaadzoka zvefuwa.
Autachi.
Yeah, you know. So, ndafunga kuti no, rega ndidrop it this track. Rivaudze vanhu kuti guys,
ndirikuudza
music yenyu. So, yeah, ndozvandazviitira kuti tinosvika pa launch, but vanhu vakuto vibe. And it's nice kuti musi welaunch vanhu vangaita sing along. Ku performance ya tukuita kuzvava kuziya ma words already.
Panosvika, I'm sure in like 3 days time when I was there around and go to Chitubu. But the thing is, the word Chitubu song, that, why did you choose that as the word in that song? Because there's so many words you could have chosen.
Oh, yeah. I think, you know, tine language you do shona, it's not every day. And shona, it is basic, you cannot ingori shona yakare ruka, you know, it is light. But when it comes to music now, wakufana kudzikisa fungwa dzako uchinodiga ma words anorunga music yako kuti inatsoita powerful. So chitubu ndaigona kutoimba straight kuti mara anoburutsa ma blessings every day.
Sure.
One but ndakaita dimikira kana rashona idimikira kuti unoenda ne pa side unopika spring yakafara nawo.
Inozichi art.
No art acho.
All right, so tisaita enda. Just give us a singing of chitubu.
Okay. Takavamba munzira dzakavamba vamwe vakasvika heha tangadambura tibura kasunga vamwe vakarembera heha chamunyuru dudu tayambuka mutsiva tayambuka miri heha titsengerere nyoka musango iwe chariga heha chandikonza muzana kupondoka kuti ndingabudirira heha tipindewo manduwe tibatene ndima ya tichingofamba
tidawa ayi imwe yacho shi download asho
zvapo
pa YouTube zvapo pa Deezer, Spotify,
everywhere.
Jericho,
everywhere.
Ja Praiser. Bless you.
Appreciate it, my brother.
Ngatite, chimanyi.
Amuite mdara.
Anjiga. Hey, tishifa kuma, menu kichichi, tingo vunza uti chichi witi.
Chichi witi.
This is a 3 Mob Radio production. www.3-mob.com